chekwata ichi chakatanga gadziriro yacho chine vatambi vatsva nevamwe vagara variko vaine chinangwa chekutora mikombe iyo yanguve nhoroondo mumusha mavo. Murayiridzi wavo Tonderai Ndiraya anoti vatambi vatsva vane mukurumbira vanosanganisira David Temwanjira, Timon Mvura, Sylvester Apia, Byron Madzokere, Tinashe Makanda, Kudzanai Demera, King Nadolo naNewman Sianchali vakabatana nevamwe vakaita saPatson Jaure, Simba Chinani, Emmanuel Jalai, tinotenda Muringai, Mnyaradzi Mawadza naGod Knows Murwira avo vaivepo kare. Ndiraya anoti nevatambi ava ari kutarisira kukohwa pakuru mwaka uno kutanga nemukombe weIndependent Trophy uyo Dynamos iri kusangana neHighlanders nesvondo.
Isu sechikwata cheDynamos Football Club tinotarisira kunga tichikohwa mune mitambo yese yatinotamba. Tikada kutarisira history yatinayo, tinotarisira kuti mutambo wese watinotamba tinofanira kunga tichikunda. Competition yese yatinotamba tinofanira kunga tichihwina mikombe. Saka itarisiro yedu zvakare mwaka uno kuti mikombe yese yatichatambira tichatamba nesimba kuti tikwanise kukunda. Takatotanga kushanda ishuviro yedu kuti mutambo uyu watakatarisana nawo uyu weIndependence Uhuru Trophy yakatikoshera zvikuru. Saka tiri kutarisira kuti tishande zvine simba kuti tikunde musi wesvondo.
Munyori mukuru weDimbare vaWebster Marechera vanoti varipo kupa Ndiraya rubatsiro kana paine maburi aanoda kuvhara muchikwata chake.
Maburi anoda kuvharwa. Murayiridzi wedu ndiye anenge achiona pano maburi anoda kuvharwa. Saka ndiye anenge achingotaurawo nesu kuti apa daidai.
Isu chedu semaexecutive tinenge tichingopa sapoti.
Vateveri vechikwata ichi kusanganisira vabatai kwaedza vari kuchema nemamiriro aive akaita chikwata chavo pakapedzisira kutambwa mitambo icho vanoti chiri kuda kugadziriswa zvakasimba.
Team haina kumira musha. Haina kumira musha zvachose.
Makundano emukombe wePremier Soccer League Dimbare iri mugungano richatambira muHarare rine zvikwata zvinoti Capes United, Harare City, Herentals, Yada pamwe neZPC Kariba. Mitambo iyi iri kutanga musi wa8 Chivabvu muHarare, Bulawayo Mutare pamwe nezvishavane. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.